ngayizwa ukutona ukuthi ilikuyindela mbili zvechokwadi ndisekuona kwangu ndeekutoti haiperi nyaya as long as economy yenyika isina kutsanduka isina kuti ibudirire ikwirire pane zvairi yezvino vanhu vachada kurarama saka dzimwe dzenzirawo dziri honest dzekuti vanhu vakaona kuti vanokwanisa kurarama nadzo ndedzekutengesera mumigwagwa nekuita mumisika saka ndichaona kuti kana hurumende isina kuuya nechirongwa chaichocho chekugadzirisa kuti voshanda sei nevari mugwagwa handioni nyaya iyoyo ichipera pari zvino icharamba vachingodzinganisana mastriti momo zvekuti vanhu vari kuda kurarama vanhu havana mabasa vada kuriritira mhuri dzavo
vakabviswa vese vanotengesera mumigwagwa nomumadhorobha ava masenda zese akakwanisa kubviswa chii chinoitika
ndinoona nyika ichisvika pane chinhano chekuti panenge paipa zvekuti tinenge taakubvunza kuti vanhu ivava vari kuda kuraramisa mhuri dzavo voenda kupi voita sei vorarama sei saka ndichaona kuti panogona kuita zvinhu zviviri one pati mavhenda acho anogona kuti apana kwatiri kuenda vorezista saka patinoona pave nekunetsana kukuru pakati pemavhenda aya neivo vacho vehurumende vanenge vachida kuvabvisa mumigwagwa vanoita kana kurwisana kukuru sezvatakaona kana kutunisia muna 2011 revolution yakatanga iyo yanga kunzi maarab spring aya akatanga nemavhenda nenyaya yekuti vanga vakushungurudzwa pabhadhara yemabhiraibhu ibvai pamuri kusvikira umwe wavo azvipisa zvakapindirira nyika yese zvekuti vakazoita mhirizhonga yakabva yabvisa hurumende kechipiri vakabva havo vanhu ava vachatsvaka umwe wei yekurarama saka ndo patinozoona chigororo nechimbavha nezvimwe zvakaipisisa zvaakuitika kuti bhoza munhu ada kurarama ada kutsvaka mari ada kudya ada kufidha mhuri yake nekuendesa vana vake kuchikoro nekuvapfekedza
chinofanira kuitwa vasati vabviswa mumigwagwa chii
chandinoona ini chinofanira kuitwa ndechekuti pakutanga ngavagare pasi tese tiri mazimbabweni tese toda kuti nyika yedu ibudirire tese toda kurarama saka hurumende kana ine hanya zvechokwadi nekuti tigare zvakanaka munyararo tichiriritira mhuri dzedu tichidya tichiguta tese toda kugara pasi totaurirana tese kuti saka toita sei wonzwawo dio rehurumende kuti ivo vari kutamburira chii chiri kuvanetsa nevanhu kuti vatengesere mugwagwa vehurumende vachinzwawo vari mugwagwa kuti chii chiri kuvanetsa
ko vezvitoro vanobhadhara mitero munoda kuti vadini kana mavhendazi vakagara vachitengesera pamavhurandi pavo
ndioni zvakavanakira panenge pakutonge kuti uyu ari kudzikisira uyu akutopunza uyu saka ndo panouya pandataura paya pekuti dai paiswa musoro pamwe chete kuti heye vezvitorowo vanhuwo vanoda kutoraramawo seivavowo vari mukutengesera mumigwagwa vari kuda kuraramawo
saka nyaya yevanotengesera mumigwagwa yamavhendas yoitwa sei
hurumende ngaitogara pasi chimbi chimbi sekukasika ngavasaona vanotengesera mugwagwa vari kuda kuraramisa mhuri yevo sevavengi venyika havasi vavengi vanyika vanhu vatinofanira kutoremekedza kuti vanhu vari kuda kuita zvinhu zviri zvakachena zvisina ugororo zvisina umbavha zvisina kuuraya nyika vatoona kuti ava ndo vanhu vari honest avo vanhu vari kutouraya nyika vanofanira kutoongororwa ndo vari kumahofisi epamusorosoro evari kuba vari kuita corruption